National News.
Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington, D.C. Lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington, D.C.
Maniru akana kava tereri, tinosangana zvakare maniru anasi, uri musi wemuvhuro, Gumiguru 19, 2020. Makateerera ku Studio 7, nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 kuBulawayo hwowedzera zvakanyanya, ukuwo pasi rose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi huchidarika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million.
Ukazoona munhu akaita famiya akutambiriswa akunoguma kuora kana kuti kupuwa mari yemavhame kugrups, that means he is irresponsible pane zvinhu zvaanenge aita izvozvo.
Meya weguta rekariba okonzera mutauro nekupinda muchirongwa cheWFP chekubatsira vanoshaya.
Ese tiri kuomerwa, munhu ari kuya density, munhu ari kulow density, tese tiri kuomerwa. Zvangofanira kuti iko kuma low density kuro ari kuvhudwa vanenge vakaomerwa neupenyu, mapensioners, vamwe vasingashandi, saka we are using the same order.
Vamwe vagari vekwamutare vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzemitero nekanzuru yavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 kuBulawayo hunenge huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya mumazuva mashoma apfuura. MuHarare mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi nyika yose, zvinhu zvinenge zviri kuenda zvichiita nani. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti pavanhu makumi matatu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi, makumi maviri vari kuBulawayo, vana muHarare, mumwe chete kuMashonaland East uye vaviri kuMidlands. Vanhu vose ava havana nhoroondo yekubuda munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zviuru zvisere nezana nemakumi mana nemanomwe kana kuti 8147. Munyika mune vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 237 vari kurwara neCovid-19 pari zvino, uye pavanhu ava muBulawayo ndimo mune vanhu vakawandisa vanosvika zana negumi nevatanhatu kana kuti 116. Harare inova ine vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga musi wa20 kurume, ine vanhu makumi maviri nevanomwe chete vari kurwara pari zvino. Vanhu vapora kusvika pari zvino zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi manomwe nevasere kana kuti 7678. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu vashanu nezuro. Hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro, zvinoreva kuti vanhu vafa vachiri pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 231. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nemana kana kuti 1,644,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nemapfumbamwe ane mazana manomwe nemakumi matatu nevasere kana kuti 39,738. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 1,356,000. South Africa ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi munyika dzose inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mana nhasi kana kuti 40 million. MuAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafane chirwere ichi muAmerica vadarika zvuru mazana maviri negumi nepfumbamwe kana kuti 219,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezviuru zana zvine gumi netatu kana kuti 1,113,000. Vapora vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere ane zviuru mazana mashanu kana kuti 27.5 million. Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave. Kupinda kwa meya wekariba mchurongwa chikupiwa kwevanhu vanoshaya zvekudya nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP kwave kukonzera mutauro wakanyanya munyika. Nunurai jena anotipanya inotevera.
Vamwe vagaro vemukariba vanoti havasi kufara nekupinda muchirongwa chekupuhwa mari kwevanotambura kuti vatenge zvekudya kwameya weguta ravo vaGeorge Masendu. Mumwe mugari uye vari sachigaro wekariba Resident Association vasema wavo vanoti mukariba mune vanhu vakawanda vari kutambura kudarika meya weguta vakatadza kupinda muchirongwa ichi. Vamasendi vanotiwo hapana chakaipa kuti vapiwe zvekudya nemasangano anoyamura sezvo ivo vachitambura nekuti vari kuwana mari inoita madhora zviuru zviviri zvemadhora chete sameya weguta. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Fatayo vanoti havaone paine chakaipa sezvo zita ravo rakanyoreswa nemudzimai wavo uye mumwe kanzura wezanupf munzvimbo iyi ari kuyamurwawo.
Asi haina kuitwa kuna vamasendu, yakaitwa kune vanhu vakawanika vari pamba pacho ipapo zvinosanganisira mufirst wife yavo ndo yakanzi ichinyoresa head of the house kana kuti mukuru pamba, obvious anonge ari mukuru murume. Saka tinotambira futi mashoko ekuti local councillor wenzvimbo yacho iyoyo anova weZANU-PF anonzi akatobenefitawo paprogram iyi. Tanzwa zvakare kuti mukuru wemapurisa majere kana prisons officer mukuru wekukariba koko anonzi aripowo pachirongwa chacho ichocho.
Kanzura weZANU-PF munzvimbo iyi vaRodrick Mugwanira varamba kuti vari muchirongwa cheWFP.
No, handina kubenefita, handina kupinda. Ina handina.
Patapunza kuti zvinombofamba sei kuti vakuru vemaguta vapinde muzvirongwa zvevanoshaya, mumwe mukuru weWFP vachatenda macheka vati tivatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi mumwe mushandi wesangano rinoshanda pamwe chete ne WFP Relinguages for Economic Advancement of the Disadvantaged kana kuti lead asina kuda kudomwa nezita anoti hapana chakaipa kuti vakuru vemaguta vapinde muchirongwa kana vachigara munzvimbo dzinonzi dzine vanhu vari kutambura kana kuti ma hotspots. Mushandi uyu anoti vose vanogara munzvimbo dzine nzara vane mukana wakaenzana wekusarudzwa kuti vapiwe ruyamuro zvisinei nechigaro chavo munharaunda. Nyaya yekuti ndiana anokodzera kupiwa ruyamuro rwezvekudya inonzi iri kunetsawo muguta rechegutu. Sangano reWFP rinoti uwandu hwevanhu vanoda chikafu mumadhorobha emuZimbabwe huri kutarisirwa kukwira kusvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 miriyoni kubva pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 miriyoni. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vamwe vagari vekwamutare vari kunyunyuta nemitero yavari kunzi vabhadhare nekanzuru yeguta iri iyo vanoti yakawandisa apo vazhinji vavo vasiri pamabasa. Asi nekune rimwe rutivi kanzuru inoti ikasawedzera mari dzemitero mabasa ayo anobva amira. Mutoro wenhau Loida Moyo anotipanyaya inotevera.
Kanzuri guta remutare yakwidza mitero kune mabhizinesi nezvikamu mazana mana kubva muzana kana kuti 400% uku kune vane dzimba nezvikamu makumi masere kubva muzana 80% munyurana nezvekufambiswa kwemabasa musangano remutare Residence and Retirees Association vaDavid Mutambirwa vanoti kanzuru yemutare iri kuwedzera mitero sekunge isiri kuziva kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka.
Whatever was done, Nicodemus is not part and parcel of the residence of Mutare, particularly those whom we represent. And also, the disparities between vagari vekuma low density nekuma high density ndiri kuona kunge zvanyanya kuomesera vanhu, because vari kuma low density vazhinji vacho vava vanhu vakwegura vakwegura vava mapengineers, vekuti kutaurwa kudhara kuti kuma low density ndo kunogara vanhu vane mari, but chokwadi chacho ndechekuti pato nevanhu vanotambudzika nekuti vazhinji vacho vava vanhu vasisakwanisa kusenza. Saka zvaifanira kunge zvisina mutsaukano wakanyanya nekuma high density nekuma low density, zvingoita sezvinofana nekuti vanhu vari kutenga mushopi mwe chete kuri kuwanikwa iri kamukwacho kwakafanana, ikonomi iri kungobata munhu wese.
Vamutambirwa vanoti budget iri rakaitwa pasina kunzwa pfungwa dzevagari.
Inini semunhu anoshanda nemutare Residence and Repairs Association and also ndichishanda nekanzuru yacho, pache zvangu handina kumbonzwa kana budget consultation yakaitwa, which means kuti hapana input yevagari vandinomiririra inini. Kana zvakaitika zvakaitika, isu takasiyiwa kunze by omission, whether by omission or by design, we don't know.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe remasangano revagari reUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust Umrat Whiteson Mutulisi Dube vatiwo mitero yekunogara vazhinji nevekumisha yeshoroma yakanyanya kusiyana zvisinei nekuoma kwaita zvino munyika.
Tinoti kusiyaniswa kwakaita mari vanhu vanogara kuma low density nevanhu vanogara kuma high density, tinoti kanzuru dai yaongorora nyaya iyoyi inyatso kuigadzirisa, nekuti tese tiri kuomerwa. Munhu ari kuhigh density nemunhu ari kulow density tese tiri kuomerwa. Zvangofanira kuti iko kumalow density kuro ari kuo futi vanhu vanenge vakaomerwa neupenyu, mapensioners, vamwe vasingashandi. Saka we are using the same water, kushandisa mvura imwe chete, zvese zvangofanana. Saka dai kanzuro yadini yaidza kurevhesa vanhu ngaigadzirise mushiyano uri pakati pavanhu vekulow density nehigh density, bhose service yakangofanana.
Meya weguta remutare Eva Blessing Tandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru yavo inotosungirwa kuti ikwidze mitero kuti zvifambirane nezvinhu zvinenge zvichida kuitwa. Panyaya yekuwedzerwa kwemutero wemvura, vatandi vati mari yavakatara inokwana kuti vawanire vagari mvura yekutenga mishonga yekuichenesa.
Chema chema of course kunowanikwa ende kunonzwisisika kuti vanhu pari zvino havana kubhizinesi, harina kusomera zvakara nyaya yecovid. Vagari vamwe vacho havasi kuenda kubasa, even the income vamwe vairarama neinformal sector. Informal sector pari zvino haina kunyatsokumira zvakanaka, vanhu vatiri kuoparita chete vanhu vemisika nezvimwe zvakadaro. But tikazi tarisa zvese pakupera kwezuva ma services edu kunyanya emvura akwirisa izvo zvese nemhaka kuti vanhu vese vanenge vari kudzimba saunyinzi vanoda kugezwa mukoma woko vanoda kuwacha vanoda kudini nekuti vanenge vasina zvekuita
vaimbo vemeya vekutare mutare uye vari muzvina business va Brandis James vanotiwo kukwidzwa kwemitero nekanzuru kunoshungurudza sezvo ma business asiri kushanda nemazvo panguva ino va James vanoti vema business vaifanirwa kunge vakaudzwawo kana kudeedzwa kumisangano iyi pasati pasungwa chisungo chemitero iyi ndakamirira Studio 7 mamutare ndine Leda Moyo.
Vamwe vatsigiri vemdc inotungamirwa navanelson chamisa vachigara mubotswana vave kuita mudeme mudeme kubatsira dzimwe nhengo dzebato ravo zvikuru shirikadzi idzo dzakapotera munyika iyi dzichitiza mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuzimbabwe shingirai madondo anoti panyaya inotevera
dzimwe shirikadzi idzi dzinoti botswana yakaramba kudzipa upoterise zvakaitwa vamwe vari pakamba yadhuku refugee camp mumwe shirikadzi idzi dzinosvika gumi neshanu dzakapotera munyika iyi ndeamai Catherine Chandaengerwa avo vanorarama nekuita mabhindoko akasiyana-siyana mudhorobha reGaborone muBotswana vaudza Studio 7 parunare kuti vanotoona zviri nani kugara vakawanda munyika iyi nokuti muZimbabwe makaberekera ingwe
kune vamwe vasingatokwanisi kuzokora zvachose kune vamwe vari munyika dzevatorwa vari muhoteri kubudikidza nekutya kuti vakaenda kumusha vanosvika vaurayiwa sezvo nyika yedu yanyanya nyaya dzemaabductions kupondwa kwevanhu kusungurudzwa kwevanhu kuburikidza nehurumende yakazvigadza pachigaro irinotonga pari zvinezvo saka semaopposition members vamwe vedu vanenge vasina mukana wakasununguka wekuti vakwanise kunge vachidzokera kumusha kuri kutya kunoitwa zvinhu zvatiritaura nezvazvo zvinova ndozvanesa munyika yetenu pari zvino
amai Chandaengerwa avo vanoti vakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf pakati peusiku vaenderera mberi vachiti kusamira zvakanaka kwezvematongerwo enyika neupfumi ndiko kuri kuita kuti varambire muBotswana kunyange zvinhu zvooma munyika iyi nokuda kwechirwere checovid-19
speciarikadzi tine vana vatakasirwa nevarume vedu vachishaika vana ivavo ikodzero dzavo dzekuti vanofanira kuenda kuchikoro vanoda school fees vanoda kudya vanoda zvekupfeka of which taimborarama tichitambirawo mari dzemapensheni but kuburikidza nokuti for now nyika yedu haina haisi stable kuburikidza neeconomy totoudzwa kuti mari yacho like now hapana tikutambirisei saka zvinozofosa vamwe dzimwe shirikadzi kuti kubuda kunze kunohodha uchiuya uchitengesa is far much better oro tubo out unoshanda uriko uchitumira mhuri school fees nechikafu nezvekupfeka iwe uri kusango it will be far much better than kugara kumusha for now.
Imwe shirikadzi iyo isina kuda kudomwa nezita ichiti inotya kuitwa murondatsimba nevasori kubva kuZimbabwe vaudza Studio 7 kuti kugara muBotswana kuri nani pane kudzokera kumusha nokuda kwechirongwa chekupiwa chikafu nevamwe vavo vane pavanobata-bata
vakadaro vanonyatsoshaisisa ivavo dai kuti zvaigona vawaniwa rubatsiro votangirawo ipapo veibuda pamalockdown zvichazopfuura inguva zvinodarika ndozvenguva zvinogona kuzonakawo nekufamba kwenguva
sajigaro webato remdc alliance muBotswana iyo iri pasi pesouth african province vajohn pamire vanoti vatsigiri vebato ravo vakatangisa urongwa uhu mushure mekuona kuti ruzhinji rwechirikadzi idzi rwakanga rwononga svosve nemuromo munyika yevatorwa
mamwe acho vari kusangana nezvidingampinya nomwe vazhinji vanenge vachiita mapeace jobber ekuti unowachira unenge vachiwachira vanhu vachiinda kunoshanda kana kumagarden sekuno kune vanhu vane magarden avo saka sepa towards covid apa vazhinji vacho toti kwangu achishanda mari kwakusina ichabuda vamwe vacho ndaitochengeta vamwe vacho ndakatoti kuti mari dzibude mari dzadzoramba kubuda saka ndobva takabva tatoona kuti nozvii vazhinji vangofona chairman taakupa nenzara
vapamire vaudza Studio 7 kuti shirikadzi idzi dzinopiwa hupfu matemba mupunga mafuta ekubikisa sipo dzekuwachisa nekugezesa nezvimwe zvinodiwa pakurarama kwemunhu mwedzi wega wega vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vanoti zanupf haina ropa mumaoko ayo uye mashoko anotaurwa nevatsigiri vemdc ndeekuda kusvibisa bato ravo
Zanu PF ine usinye kana kuti chipersecutor sezvavari kutaura. Uyiwe wanachamisa ingadai vachiri kufema mhepo yemuno muZimbabwe here. Anatokozana kupanana madhu ingadai vachiri kufema mhepo yemuno muZimbabwe here. Anabiti emusikanzwa yavanoita zuva nezuva vachienda kumakudzi nguva vachapitwa vachiwanikwa vasina mhosva vachizviraramira upenyu hwavo. Vanajobhusikara vachipinda mumasango vachiti tinoda kumukira hurumende tikuita zvemauto ekurwisa nyika yehurumende vachienda kumatare vachisunungurwa. Sezvatiri kuona izvi ingadai vaishungurudziwa ingadai vachafema mhepo yemuno muZimbabwe.
Kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe iri kuti haityori kodzero dzevanhu, zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri munyika dzakaita seBotswana neSouth Africa, vamwe nenyaya yezveupfumi, vamwe nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana. Ndini Singirai Madondo.
Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeSudan vaAbdalla Hamdok vanoti nyika yavo ichashanda nesangano reInternational Criminal Court kana kuti ICC iro riri kuda kutonga vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir nemhosva dzekuponda vanhu mudunhu reDarfur muna 2003. VaHamdok vakaita hurukuro nemuchuchisi mukuru weICC amai Fatou Bensouda, avo vakaenda kuSudan kunokumbira kuti iunze vaAl-Bashir kudare iri. Vanhu vanodarika zviuru mazana matatu vakaurayiwa uye vamwe vanodarika mamiriyoni maviri vakaenda muupoteri mudunhu reDarfur. Kuverengwa kwemavhoti esarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nezuro kuGuinea kuri kuenderera mberi munyika iyi. Vari kukwikwidzana mutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde nevanopikisa vaSelu Talaine Diallo. Munyika umu mange musina kugadzikana mushure mekunge vaConde vavandudza bumbiro remitemo kuti vakwikwidze kanodarika kaviri. Vanhu makumi mashanu vafa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yanga ichitika munyika iyi. Mumwe munhu angaine mota yakazara mabhambo aaputidza pamuzinda wemapurisa mudunhu reFirozpur muAfghanistan akauraya vanhu gumi nevashanu uye kukuvadza vamwe zana nemakumi mashanu. Hapana chikwata chati ndicho chaita izvi, asi vehurumende yenyika iyi vanoti vanofungidzira kuti zvaitwa nevatsigiri veTaliban. Vakafanobata chigaro chemumiriri weAmerica munyika iyi vaRose Wilson vashora zvikuru chiitiko ichi. Munhau dzezveutano, kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi kwemakore akawanda uko kwowedzerwa nedenda reCOVID-19 kwave kusiya vanhu vakawanda munyika kusanganisirawo varayiridzi vave kurwara nechirwere chepfungwa. Kirimu Dzamiri anotipanyaya inotevera.
Vanoona nezveutano musangano revaraidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe amai Nyaradzo Munjodzi vanoti vadzidzisi vanodarika makumi mashanu vave neutano hwepfungwa husina kumira zvakanaka zvichikonzerwa nekusamira kwakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi.
Nevadzidzisi vari kungowanikwa achingonziwa donha, vamwe vanotongori taugwawo munyuzi imomunzi vakasungirira nenyaya yekugoshegwa neupenyu. Tine dzimba dziri kuparara nenyaya imwe chete futi iyoyo. Vabereki vazhinji vechirayiridzi vakungorarama vachimira vachizvionera vatinoti masingu madhas nemasingu fathas. Asi iri nyaya futi iri kubvira pamuhoro watiri kungoramba tichitaura tausi kutikwanira.
Amai Munjodzi vanoti vane nyaya dzakawanda dzavari kusangana nadzo mubasa ravo.
Ne maproblems akawanda sevaraiti nemakesi rekugara chaitori nevamwe vari kutopupura tizvozvi pavagere zvangova zvekumanikidzi.
Mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObith Masaraure vanoti chiremerera chaiva nevadzidzisi kare chakapera zvopa kuti vakawanda vasagadzikane mupfungwa.
chiremerera chavanga vainacho kare chaparadzwa nenhamo asi nhamo yavanotya kutarisa mumaziso iri nhamo zimara vazviviga muzvine zvinodhaka vamwe vari kuedza kuda kuparadza upenyu hwavo vamwe vari kutohuparadza zvachitobudirira
vamasarao revanoti bazi rezvedzidzo rinonyanya kutarisa zvekodzero dzevana vechikoro kwete magariro evarayiridzi
mende pari zvino inongonyanyo tarisa panyaya yekubatsira mwana asi matebhu achinja mwana ndaakudoremekedzeka kudarika murayiridzi zvaita kuti murayiridzi ashaya anomubatsira pakuti odzoreredzwa sei upenyu hwake pahwanga huchifanwa kunge huri
mufundisi weWisdom Church of All Nations vamazvarirashe mabhugu vanoti vakambosanganawo nedambudziko rokufungisisa vatambudzika nezveupenyu hwavo asi vanoti vakawana rubatsiro zvekuti ivowo vave kubatsirawo vane matambudziko seakatarisana nevamwe varayiridzi ava
muno muZimbabwe takaona kuti kazhinji zhinji nhau dzekuatingangoti maimmediate factors anozoita kuti dzimwe nguva aunze kurwadziwa kuya nekushungurudzika kunozoita kuti munhu atore upenyu hwake kazhinji kusawirirana mungava muDzimba kana kuti pakati pemunhurume nemunhukadzi
asi mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa mubazi rezveutano Dr. Sacrifice Chirisa vanoti hakuperi zuva vasina kunzwa nezvevanhu vaviri kana vatatu vanenge vave kuda kuzviuraya nemaomero ezvinhu vanoti izvi hazvisi kuitika kuvanhu vatema chete asi marudzi ose vanotiwo dzimwe nguva kana vanowana vanogona kuitawo matambudziko epfungwa
every day tikuona kuti mazuva ose vanhu vakawanda vari kutora upenyu hwavo tinoda kuti vanhu vazive kuti pane zvinokwanisa kuitirwa vanhu vanenge vasvika panguva iyoyo pamafungiro avo
Dr. Chirisa vanoti bazi rezveutano rakaparura chirongwa chokufamba muvanhu richitaura nezveutano hwepfungwa asi chirongwa ichi chakambomiswa nemitemo inobata COVID-19 nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa vachishanda nesangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vanoti denda repfungwa ratove dambudziko guru munyika nokudaro panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzokuti vanhu vane dambudziko iri vakurumidze kuwana rubatsiro vasati vasvika pakuzotora upenyu hwavo mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanoti havasati vave kuziva kuti vanhu vangani vakazviuraya gore rino asi ZRP yakazivisa kuti mumakore a2000 kusvika 2019 varume zviuru zviviri vakazviuraya zvichienzaniswa nemadzimai mazana mashanu nevashanu sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose vanorwara nechirwere chekufungisisa kana kuti depression uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanozviuraya nekuda kwechirwere chepfungwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri
Munhau dzemitambo vatambi vechikwata chemaWarriors Tino Kadewere naKnowledge Musona vakanwisa zvibodzwa kuzvikwata zvavanotambira mukupera kwesvondo Tino Kadewere akanwisa chibodzwa chake chekutanga muFrench League 1 kuchikwata chake cheLyon Musona uyo anotambira KSP Eupen kuBelgium akanwisawo chibodzwa chake chechipiri mwaka uno Munhau dzecricket, chikwata cheZimbabwe chemaChevrons chasimuka munyika nhasi chakananga kuPakistan kumitambo iri kutarisirwa kutanga musi wa30 mwedzi uno. Topedzisira nemutambo wemafinari emaMajor League Baseball weWorld Series muAmerica. Chikwata cheLos Angeles Dodgers chichatamba neTampa Bay kutanga musi wechipiri. MaDodgers akakunda Atlanta Braves 4-3 nezuro uye Tampa Bay yakakunda Houston Astros nemusi wemugovera. Asi nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 muAmerica, vanhu vashoma-shoma vachatenderwa kupinda munhandare kuona mitambo yebaseball iyi. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvechirwere cheCOVID-19 uye mamiriro akaitawo zvinhu munyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo wewedzera ukoo pasi rose uwandu wevanhu vabatwa nechirwere ichi wadarika mamirioni makumi mana kana kuti 40 million. Meya weguta rekariba okonzera mutauro nekupinda muchirongwa cheWFP chekubatsira vanoshaya. Vamwe vagare vekwamutare vochema-chema nekuwedzerwa kwemitero nekanzuru. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.